This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechina kubvumbi 28 2016 makateerera ku Studio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu.
Tinotarisira kuti tichanzwikwa muvhiki rekupedzisira remuna Chikumi, the last week of June, nekuti tazonzi isusu tiende kunotsvaga the first data available kubva kuna registrar na chief justice.
Dare High Court rinoramba kutambira chikumbiro chechimbi chimbi chakakwidzwa kudare iri kuti hurumende isendeke parutivi kutorwa kwemhiko nevana vechikoro. Misha yenhengo dzebato reRenewal Democrats of Zimbabwe inopiswa kuMakoni North nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mamwe madzimai emuZimbabwe anga ari munhapwa kuKuwait otarisirwa kudzoka kumusha nemugovera. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusorosoro reConstitutional Court nhasi raramba kutambira chikumbiro chesangano reZimbabwe Lawyers for Human Rights chekuti chirongwa chehurumende chekuti vana vechikoro vatoreswe mhiko chimbosendekwa parutivi kusvika nyaya yakakwidzwa kudare repamusoro reHigh Court nevamwe vabereki imbotanga yanzwikwa. Mutongi mukuru wematare vaGodfrey Chidya Usiku vati hapana chikonzero chokuti paitwe chimbi chimbi nekudaro nyaya iyi ichanzwikwa muna Chikumi. Mukuseya nyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Hofisi.
Mapepa ataendesa kukoti ndeye kukumbira kuti National Pledge imbomiswe kusvikira dare repamusoro-soro ratiudza kuti zvinobvumirana here nebumbiro remutemo zvekuti vana vanzi vataure zviri muNational Pledge. Ndozvatanga zvatachikumbira izvozvo.
Ko nyaya yamakatanga kumboendesa kumatare yacho munotarisira kuti inonzwikwa rini?
Tinotarisira ndomabudura zvazoita kumatare. Tinotarisira kuti tichanzwikwa muvhiki rekupedzisira remuna Chikumi, the last week of June, nekuti tazonzi isusu tiende kunotsvaga the first data available kubva kuna registrar na chief justice.
Muri kufara here nenguva iyoyi?
Hongu tiri kufara nayo nekuti dare rati nyaya yedu inzwiko nenguva inotikasikire mbijana. Ndezvakanaka kuti nyaya yakadai so inenge iri kutanga muzvikoro kuti ikurumidze kunzwika kuti tinyatsonzwa kuti zvakamira sei pamutemo.
Saka zvinoreva here kuti panovhurwa zvikoro nenyaya yekuti maenda kudare vana havazomanikidzwe kutora mhiko zvinenge zvichifamba sei?
Isusu takamirira kuti tizonzwikwe, manje nyaya yedu haisati yanzwikwa. Saka zvinoreva kuti panotanga zvikoro tinenge tichiri kungoteerera zvinenge zvichitaurwa zvinenge zvichibva kuministri izvozvozvo, nekuti hatisati tanzwa zvakati gadzigadzi. Tichazonzwa manje kubva kudare kana tanzwikwa kuti zvakamira sei.
Gweta reZimbabwe Lawyers for Human Rights vaDavid Hofisi vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bato rinopikisa reRenewal Democrats of Zimbabwe kana kuti RDZ rinoti misha yenhengo dzaro mubhuku remukuvamombe kuMakoni North yakapiswa usiku wechipiri nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Mutauriri weRDZ vapishai muchauraya vanoti midziyo yakawanda inosanganisira chikafu, mbatya nemagumbeze zvakaparadzwa nemoto uyo wavanoti wakasiya vanhu vakawanda vasisina pekugara. Vamuchauraya vanoti vane chokwadi chekuti izvi zvakaitwa nenhengo dzeZANU PF nekuti zvakaitika mushure mekunge paitwa musangano weZANU PF. Apo panonzi pakataurwa mashoko ekuti vose vanopikisana neZANU PF vanofanirwa kutama kubva mudunhu iri. Vamuchauraya vanoti vakamhangara nyaya iyi kumapurisa epamayo, asi hapana matanho atatorwa avari kuona ekusunga vanhu vavanofungidzira kuti ndo vakaita izvi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vaudza Studio 7 kuti vanga vasati vawana mashoko akadaro vachiti vanoita misangano yekurovana masoro mangwanani oga oga, asi kusvika pari nhasi hapana zvakadaro zvati zvasimudzwa pamisangano iyi. Studio 7 yakundikanawo kubata veZANU PF kuti tinzwe mamiriro enyaya iyi sezvo mutauriri webato vaSimon Kayamoyo vanzi vanga vari mumusangano kuVictoria Falls. Mukuseya nezvenyaya iyi tabata vamuchauraya.
Zvakaitika ndezvekuti vatsigiri veZANU PF kunonzi kumukwamombe village kumakoni north vakasvika usiku ndokubva vatanga kupisa dzimba dzevatsigiri vedu ikoko.
Misha mingani yakaparadzwa mukupiswa uku?
So far misha yatakaona yakatsva yatakairenga inokwana iyo mitatu.
Pane vakakuwarawo here muzviitiko izvozvi?
Hapana vanhu vakakwanisa kunge vachikuwara, but chikafu chevanhu nehembe zvese zvakapera kuparara.
Nyaya iyi makaisvitsa here kumapurisa?
Nyaya iyi takaendesa panonzi pamayo police station, but tichaitora zvedu munyaya dzezvematongerwo enyika.
Makakwanisa here kunge muchiziva kuti ndivanani vakaita chiitiko ichi pane kuti muite kufungidzira kuti vangadai vari nhengo dzeZANU PF?
Tinovaziva vanhu vakatambe nyaya dzacho idzodzo nekuti vakaonekwa vachiita hurukuro dzacho pavakapedza kuita musangano paweekend ipapo.
Mati mamboedzawo here kana kubatawo MP kuti mumuzivise kundo zvakaitika?
Hatina macontacts nevanhu veZANU PF and hatina intention yekuvaita engage nekuti pakati pedu neZANU PF hationi kana paine zvinobuda ipapo. Tinovaona semhondi.
Icho chiitiko ichi muri kuchionawo sei sebato?
Hatikurudziri tsika yakadaro. Zvinhu zvinoshungurudza zvikuru kuti 36 years after independence pane vanhu vachiri kufamba vachipisa dzimba dzevanhu maererano nekuti vanhu vanenge vane pfungwa dzavo dzakasiyana nedzavo. Tinoshoropodza zvikuru chiitiko chakadaro.
Saka ivo vakapisirwa misha ava varipi kutaura kuno?
Vanhu vakapisirwa dzimba vamwe vacho vari ikoko, vamwe vacho takavaendesa kune imwe nzvimbo kuvati chengetedzei. Vamwe vacho vakatakurwa ndipresident wepati yedu anoyewa Elton Mangoma kuendesa kuHarare kuti vandoreceive counseling.
Muchitarisa zvakaparadzwa mumisha mitatu yamataurai, mungafunga kuti zvinga zvichikosha mari?
Chakanyanya kukosha ipapo tingati chikafu nemabhurangeti. Handikakwanisi zvangu kuti ndikaita ruzivo rwokuita quantify in terms of financial figures, but vanhu vakatoparadzirwa zvinhu zvavo zvese, hapana chakabuda.
Vanga vari mutauriri webato reRenewal Democrats of Zimbabwe, RDZ, vapishai muchauraya vari parunhare neStudio 7. Zvichakadaro, Ishe Makore vekumasvingo mudunhu reGutu South vanoti havana kufara kuti bato reMDCT rakaita musangano waro mudunhu ravo risina kuvapira. Pamusangano wakaitwa kwaGutu nemusi wechitatu, Ishe Makore vakabuda pachena kuti ndeveZANU PF, vakapika kuti havasi kusiya dunhu ravo richiitirwa misangano neMDC. Pamusangano uyu vanhu vanonzi vakaenda kumusangano wakaitwa navaMorgan Tsvangirai nemusi wemugovera vakaudzwa kuti vachaurayiwa. Asi Ishe Makore varamba mashoko aya vachiti ivo chavanopokana nacho kuitwa kwemisangano ivo vasingazivi. Ray Choto weStudio 7 aita hurukuro naIshe Makore pamusoro pemashoko avanonzi vakataura pamusangano uyu.
Kuna musangano unoitwa mambo vasingazivi izvozvo hazviitwi. Ivo vakangira vachide mambo vabvunza kuti nai vakangira makaita mambo asingazviine makai, then you come back to me, kana kuti mongonyora zvimwe madai koko. But rangu nerokuti hakuna musikanda anoitwa mambo asingazivi muno mudunhu mangu mamakore. Ini samambo I will never accept that.
Tiri kunzwisisa henyu pamumire samambo, asi mashoko atiri kuteera ndeyekuti izvo imimi samambo zvakare makazotaura kuti izvo muri munhu wezanu PF, nokudaro vanhu vemuraini menyu vanofanira kuita zvido zvenyu zvamambo zvinova zvido zvezanu PF. Tingati ichokwadi here mashoko atiri kutambira iwayo?
Zvido zvamambo zvido zvokuti hakuna chinhu chinoitwa sabhuku wavanhu vangu atingazivi, nokuti vanhu chokutanga vana sabhuku vobva pana sabhuku voenda kuna headman, vobva kuna headman voenda kuna chief. Saka hakuna kana zvinhu zvingazvitamwi nasabhuku kuroda hazvisizvo zvisi pamutemo wangu ini samambo. So vana kubva kuna sabhuku, nokuti masabhuku angu nemabvunzo izvi zvinoziva rekuti kana kumboudzwa. Saka kana vasakuudzwa to me handizoni handizivi ende handigoni kuzvida zvo.
Samambo ishe makore, kana muchinzwa vanhu vemudunhu menyu vachitaura kuti izvo nhingi nanhingi vakaenda musangano wakavatsvangirai tichida kuvauraya, munonzwa sei?
Ya. Masoko avo ndomahwa, but ini chokuti handina kuzvinzwa ipapozvinokuwa.
Samambo, muri kupokana here kuti izvo sei vatsvangirai vakapinda munzvimbo menyu vasina kukuudzai, kana kuti imi hamutodi vatsvangirai zvachose nebato ravo kuti vaite musangano mudunhu renyu?
Ndokundapanataura nezvamapawanikati hakuna musangano unoitwa. Mambo vanofanira kuziviswa kuti tiri kudai. Munoziva kuti hapana zvakanaka mutemo unonga wamutemo president vamugabe vachiuya munzvimbo. Tinorinde tatozivi tatonzwa pandiye mukuru wenyika, vatsvangira hasi yemukuru wenyika, but vanongopinda senyoka inopinda muruzhowa homu, hainoki inongopinda. Handifunge kuti zvakanaka izvozvo kwandiri.
Ko imi samambo makadii kuenda kunovabvunza pavakapinda munzvimbo menyu imimi zvisina mvumo kana ruzivo rwenyu? Makadii kutuma machinda enyu akanovabvunza kuti zvinhu zviri kufamba sei pane kumirira kuti izvo muzoenda kunozvitaura pamusangano wakadaidzirwa wezanu PF?
Haisi nyaya yekuti kuvashabodi, asi kuti ndakazohwa kuti ndozvakaitika vatoinda, ende kuti ivo ndovaivapo ndakazohwa ivo vatoinda. Ndikati inhema, ndofunga nokuti munhu unomutemo wakabva kuvanhu agoni kungopinda mambo asingazivi.
Asi vakaronga musangano uyu vachimirira MDC uyezve vari kanzura mudunhu renyu imomo, vari kuti izvo vakakuudzai kuti izvo vatsvangirai vachange vachiuya kuzoita musangano wavo, imi mukati imi musangano haufaniri kunge uchiitirwa pamba pemunhu asi ngauenderere hawo mberi. Tingati mashoko atiri kunzwa hasi echokwadi?
Ya, ipapo ndonhema dzogadza ndapamukutaura pangu izvozvo nhema zvokuti vatsvangirai vanouya handina kunge ndambozvinzwa. Ndakazvinzwa vatobva, so ndakangova kuti kuno musangano, tikangova kuti musangano kuda wekeya kana kuita sei. Tikati musangano yaitoendwa pawadhifenda kwete pamba pomunhu kana kuita sei. Wadhifenda ndo yandakataura zvokuti vatsvangirai vakaenda katozvinzwa vanhu vatobva.
Wadhisenda ramuri kutaura mambo makore iri iwadhi reMDC kana kuti iwadhi rezanu PF?
Ndiyagona kutsvaka nzvimbo yayo pasina mambo, kutsvaka torangoungana papo mambo asingazivi. Tovanazva kuti muri kuungana apa, ini akati ngazvike pawadhisenda, ndo pandoda kuti paitwe, ndo pakakodzera kuungana vanhu kwete ipapo chete.
Tiri kupanzwisisa ishe, asi imi muri kuti izvo imimi makati vaende kuwadhi pedzozvo muchiti zvakare hamuna kunge maudzwa nezvemusangano uyu, saka chokwadi chiri papapo mambo?
Ndakava kuti kuno musangano, asi zvokuti vatsvangirai vanouya handina kuzvinzwa. Kune musangano yakawanda inoitwa, imwe inogona kunge ichipana masabhuku achirorangana zvekurarama, imwe inogona kunge iri yekusocial welfare, imwe inogona kunge iriyo zvakasiyana siyana. Agenda yemusangano yasina kuihwa, ndakazvizvinzwa atoinda tsvangirai atobva, ndo pandakava kuti papanotsvangirai. Pakamusangano handina kuudzwa kuti musangano wei wani.
Toti vanhu vemDC vakauya mangwana kwamuri ishe makore vachiti zvo toda kuita musangano wedu mangwana, munovapa mhinduro yekuti kudi?
Zvinotipetserawo pachena, nokuti kana izvo zvinezvi hamugoni kundibvunza izvozvo. Vanouya kune zvekuna mambo, ini kamuda kuita musangano munouya tokudavirai, kana muri moda kuita ndokudavirai mauya uno, handina dambudziko. Izvo zvinezvi handigoni kudavira nokuti tsvangira wacho wakatouya akaita zvaanoda mudunhu mangu indisingazivi. Saka akandikomendi kuti zvinhu zvakarosheka zvikadaro, ndoti tode tsvangira akauya akazokuudzai naiti kudi. Iye asina kutondoudza, saka zvaasina kutoudza toti kudi.
Toti ipapo pakakanganiswa mambo, asi izvo toti vakauya mangwana vachiti zvotoda kuita musangano wedu, imi samambo makore munovadavira muchiti kudii?
handiti vakamboita here pavasingakera handigoni kuekera vauya ndopetinovadavira handigoni kukokana vakatara vachese nekuti vanogona kungoitaka vachinge iko vakaunganidza zvandira papa vakaita zvavakaita I was not there and handina kuudzwa handizvizivi machinda angu hazvizivi mapurisa angu hapana anozviziva saka nhasi kuti ndigoti pavanouya vachandiudza handigoni kuzvibvuma kuti vanondiudza because vanodherera madzimambo vanatangira
vanga vari Ishe Makore vekugutu South vachitaura vari parunare vari kwagutu kwakare kumasvingo naRay Choto weStudio 7. Madzimai makumi matatu nevaviri vari muunhapwa kuKuwait vari kutarisirwa kupinda munyika nemusi wemugovera mushure mekunge vabhadharirwa mari dzekutenga matikiti endege namuzvina bhizimusi vawikino Chivayo. VaChivayo vaudza Studio 7 kuti vakaita izvi mushure mekunge vakumbirwa kubatsira madzimai aya nenhengo yedare reparamende vakaitine Sparadza vaiti vainge vachitaura vakamirira mutauriri mukuru wedare reparamende vaJacob Mudenda. VaChivayo vatenda kuti basa rakadai rinofanirwa kunge richiitwa nehurumende asi vati bazi rezvekunze kwenyika rakabuda pachena kuti rakanga risina mari. Mapato anopikisa anotire People's Democratic Party neMDC inotungamirwa navaWelshman Ncube atumira mashoko kuvatori venhau ekushora hurumende nekukundikana kwayo kubatsira madzimai aya. Mukuzeya nezvenyaya iyi Marvelous Muhlanganya uye weStudio 7 abata amainyara dzai Gumbo Nzvanda vanove munyarikani kana kuti Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzine chekuita nekuroodzwa kwevana vadiki vasati vasvika zera rekuroorwa.
Takanzwa kushungurudzwa zvikuru tichiverenga mumapepa nhaurwa kuti pane vasikana vanosvika mazana maviri kana kudarika vakabatwa unapwa vakaendeswa kunyika yeKuwait vachinyepedzerwa kuti vari kuenda kunowana mabasa ekushanda mudzimba nemamwe mabasa akadaro. Takazonzwawo kushungurudzika zvakare chinzwa kuti vanhukadzi ava vari kubatwa huranda hwakanyanyisa uye kodzero dzavo dziri kumbunyikidzwa pavanenge vari muKuwait vazhinji vavo vachizotiza vachitsvaga kwekuhwanda vachitsvaga kwekuchengetedzwa kuti vadzoke kumusha kuZimbabwe. Saka pamazuva maviri adarika takanzwa kufara zvikuru chinzwa kuti pane vamiriri vevanhu mudare reparamende vakaenda kuKuwait uye vari kuedza kutseketudza kuti tiwane madzimai aya achidzokera kuZimbabwe uye kuti pane mumwe womusi wedu wemuZimbabwe vabachivayo vakati vanokwanisa kubatsira kuti madzimai aya adzoke. Asiwozve tinotarisa kuti iyi inyaya yakakura inokosha kuti tese pamwe chete seZimbabwe uye kunyanya hurumende yedu Zimbabwe ise musoro pamwe chete igadzirise kuti nyaya dzakadai dzeunapwa dzisaramba dzichienderera mberi uye kuti avo vanenge vadzoka kumusha vanoda kuwana kubetserwa paupenyu hwavo sevanhu vakatarisana nematambudziko uye kuti tidzivirire dambudziko iri risaramba richiitika zvakare.
Zvii zvinofanira kuitwa nemadzimai nevasikana vechidiki vangange vari kuramba vachiwana ivo kurudziro iyoyi yekuti vaende kunoshanda kuKuwait nekuti tinonzwa kuti pane vamwe vachiri kutotsvaga vanhu kuti vaende kunoshanda kunyika dzakadai.
Tinoona zvinokoshesesa ndezvekuti nyika yedu tigadzirise panyaya yebudiriro yenyika kuitira kuti vechidiki vedu vawane mabasa. Tinodawo kuti kamaembasi edu vanomirira nyika dzedu vari kune dzimwe nyika vange vane kusapotwa kwakakwana kuitira kuti vakwanise kubatsira mhuri dzeZimbabwe dzinenge dziri dzapinda mumatambudziko vari munyika idzodzo zvichienda nekuti sekunzwa kwatinoita pane zviri kuitika kuKuwait.
Amai nyara dzeGumbo Nzvanda vanove munyarikani kana kuti Goodwill Ambassador weAfrican Union panyaya dzine chekuita nekuroodzwa kwevana vadiki vasati vabva zera vari parunare kuSwitzerland naMarvelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Makadi mhuri yeZimbabwe, ini ndini Chioneso Jani, muchirongwa pindai mudariro. Chivabvu 7 izuva reMother's Day, zuva rekuratidza vana mai vedu rudo. Tiudze zvamakaitirwa nana mai venyu muchishandisa nhamba dzeWhatsApp dzinoti 001-202-465-0318. Musakanganwe kuti udza zita renyu pamwe nera amai venyu. Tichaverenga mashoko enyu pa Studio 7.
Sangano revashandi re Zimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU rinoti riri kushushikana zvikuru nekushomeka kwemari mumabhanga izvo zvopa kuti mamwe mabhanga ape vanhu mari inosvika madhora makumi mashanu pazuva. Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika dzinoti izvi zviri kukonzerwa nekuti Zimbabwe haina chairi kutengesa kunze izvo zvopa kuti mari ishomeke. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo.
Inyaya hombe kwatiriyo zvino because tange tine dambudziko iroro kushaya mari ichibva kuna employer. Iyo zvino toti tapiwa na employer waenda kubhengi weishaya. Muno muZimbabwe iyo zvino munoziva kuti vashandi vakawanda havakwanisi kuenda kumabhanga aya. Mabhanga aya kana nechiti aya ndiri kureva vana standard ka ndeemakambani ka aya tajaira mabhanga edu. Mabhanga edu muno muZimbabwe haana mari, ndizvo zvinotorwadza. Saka idambudziko iye zvino vanopa malimit muno muZimbabwe pane mabhanga akutoti paunosvika unopiwa $50 chete.
Muri kumboitawo here misangano neivo vehurumende muchitaura nyaya yedambudziko remari?
Tiri kutaura navo asi unotoona kuti uri kutaura nemunhu apererwa asina solution nezviri kuitika. Iye anenge akutomirira kuti hamheno kuti remangwana rinomuka rakaita sei. Patinotaura nemaofficials egovernment hapana anokupa mhinduro yokuti gakava iri rinopedzwa sei.
Munyori mukuru weZCTU vaJafet Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Ko vanhu vari kurarama sei vasina mari? Blessing abatawo mumwe mugari wekuGlenview, amai Lilian togare pi?
Zvino hazvina kumira mushe. Mari chaichaiva, mari ndoyashaikwa mucirculation. Hakuna mari ikaenda kumabhengi, hakuna mari unoenjirechoni wasakasarari yacho ikapinda mubhengi, unoitora kana rufix uchienda kubhengi uchinotsvaga keshi yacho. Kada kuti uende kumashopu kwacho zvekutenga zvacho zviriko, asi iyoyo mari yacho ndeisiri kubatika.
Tichitarisa iro dambudziko ramuri kusangana naro rekuti mari hakuna kumabhanga, muri kurarama sei? Chikafu munozotenga sei?
Unoti kungoti zvaitika musi iwoyo. Mumashopsi mamwe tumataona tuma 2kg, tuma 1kg, vanopima nemakapu, raisi, binzi. Tika tinotongoti ukangoenda mumashopsi unongotenga zvekuti vana vadye musi iwoyo. Kasika wakatenga ka 1kg kakuke hupfu kana kupimirwawo chidheka chehupfu pamashopsi 5 rand kana dollar nechigudi chesipo 5 rand nekapu yematemba. Otopimirwa chipane kabhodhoro kanopimwa mafuta, so otopimirwa mafuta akuenda unobika. Zvanzemusiwo zvadarika tozoona zvemangwana.
Mashopu ari kuita aya ndeapi ari kuita izvi? Mashopu makuru makuru here kana kuti madika?
Aiwa, mukaenda pamashopu tipedu ikapatinotengesera seke pana tichagarika paya kuGlenview, handiti vanhu vanenge vakawaridza panze. Kune vanhu vasinzi vanhu vaita vasina mabasa ndi vanhu vaita kuita vending. Saka munhu anoenda unotenga saga rake reichiriyere re10kg reupfu, handiti kata nimugaisa chibatsi chake 10kg, handiti obva auya opima makapu achiti 5 rand, anobudisa mari yakawanda darika yaanenge ashandisa kutenga. But apa in the meantime anenge achibatsiridzawo kune uyo asina mari yekutenga chihombe, because kana ukaona 5 rand, handiti izvo zvinhu asi ndikaita dhora ndinonobika sizana vana kumbatikanjika, because ndinonotenga muriwo ndinonotenga upfu we 5 rand, handiti ndotenga mafuta 5 rand, ndotenga mabhandiro maviri emavhiji 25 cents, handiti ndotosvika kumbatibika sizana nhasi raita sei radarika ndomararamira tikuiti. Kana sipo ikapera nonogudurwa chigudi che 5 rand, but iye anenge ahodha bhari sipo, kuhodha kubhari sipo kutenga bhari sipo kunogona kutoita kuhodha kunoitira bhizinesi kune mumwe munhu.
Mumwe mugari wekuGlenview, amai Lilian togare pi, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kunepfenyuro yevanhu yeStudio 7, tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Afghanistan yashora zvikuru Pakistan nekutendera chikwata chechiTaliban kuti chishanyire nyika iyi. Afghanistan inoti vanhu vechikwata ichi vanopfurikidza mwero uye havafanira kunge vachidyidzana navo. Mumiriri wa America muZimbabwe wa Harry Thomas vanoti nyika yavo iri kusimbaradza mabasa ekubatsira mhuri yeZimbabwe yakatarisana nedambudziko renzara. Ambassador Thomas vati America iri kuvakawo muzinda mutsva muZimbabwe izvo zvapakuti vanhu vakawanda muZimbabwe vawaniswe mabasa. Mukuruzeya nezvenyaya yemamiriro echikafu, Blessing Zulu abata mukuru wesangano reChristian Care, Reverend Stanislas Chatikobo.
Pari zvino hasati tawana chikafu, vati kubatsira tikuvabatsira nemari.
Muri kuvapa mari?
Individual, tinovapa $1,000. Zvongoindawo kuti mumba mune mhuri yakakura zvakadii.
Imi sangano renyu muri kunyanyoshandira kunzvimbo dzipi?
Izvisu tiri kwese. Kana maprogramu achinge auya tinogona kushanda kwese. But iko zvino kwatatanga kuti tipinde. Tichapinde tinenge tiri muchipinde. Tenge tiri magutu, but not mawadzi yese, but tiri mawadzi, tine forward magutu. Tenda kuchipinde, yoko kwati kuzoparika futi.
Mati chikafu chinenge chati nonokei kuuya, mungazi woti zviri kufamba sei?
Vari kutipa mari yezvino, vari kutisapota, vasati vataura nyaya dzechikafu, saka tiri kungopiwa mari yati kushandisa mazuva.
Asi dambudziko muri kuona riri kukomba zvakanyanya munzvimbo dzakasiyana-siyana idzi?
Dambudziko ririmo zvaro, asi ndoda kuimba kuti nawo mamwe mafera zuva ariko vari kubatsira, ndinogona kubatsirikana zvazvo mukati mendimu dzakasiyana-siyana.
Mubvunzo yekupedzisira, mungakurudzirewo kuti kudii kune masangano makuru anopa mari aya ekunze aya?
Ndinokurudzira kuti kana taigona kuti tibatsirwe kana mari dzose dzakakwana, tingakwanisawo kubatsira vanhu vakati wandei munyika yedu. Nekuti mari dzino mashoma pane zvinhu.
Mukuru weChristian Care, Reverend Stanislas Chatikobo, vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7.
Tinokutambirai nemufaro watereri. Muchirongwa chedu pindai mudariro. Ini ndini Chioneso Jani. Nasi muchirongwa chedu tine hurukuro navasungano chisina.
Yakanaka Chioneso maita basa nemukana wamatita neprogramu yatinayo pano pakadoma. Yatakakokwa neNational Association of Youth Organization. Tadzidza zvakawanda. Chikuru chatanyanya batisisa ndechekuti vechidiki havasati vanyatsoziva zvekushandisa yatingati digital media. KuZimbabwe Youth Council tiri kudevelopa yatiri kuti Zimbabwe Youth Empowerment Strategy for Investment. Rinova document richabatira vechidiki kuti vanokwanisa kupatsira zvirongwa zvenyika. Saka igwaro iri rinoda kuenda kunzvimbo dzakawanda dzakasiyana-siyana. Takurudzirwa kuti gwaro iroro rishandisewo zvidzidzo zveICT nedigital media kuita kuti vakawanda vazive nekunzwisisa kuti rinomboita nezvei.
Nyaya yehumizha mukufambiswa kwemashoko kana kuti ICT inobatsira here munyaya dzesarudzo?
Tine veZimbabwe Electoral Commission vachitopupurawo chose kuti pavanhu gumi vega vega tivati mupfumbamwe yacho vane access kumafoni. Saka mukana iwoyu tinofanira kuushandisa kuti mumanational processes akadai dzemusema elections chaiwo tifambise mashoko kubudikidza nedigital media. Anokurumidza kusvika kupfuura kushanyira munhu pamba yega yega sezvaanosiita kana vachiita voter registration nevoter education.
Ko ICT kana humizha mukufambiswa kwemashoko ingabatsira sei chirongwa cheZim Asset?
ICT inokwanisa kusimudzira urongwa hwenyika. Semuno muZimbabwe ine Zim Asset. Saka paZim Asset ICT inokwanisa kubatsira kubudikidza nekuvakwa kweinfrastructure iyo inoita kuti zvidzidzo zviri kuitwa kuno kuHarare kana kumaguta zviitwewo kumaruwa.
Pane mari here yokubatsira vanoda kupinda munyaya dzeICT?
Pari zvino pakaparurwa chirongwa ichi cheYouth Innovation Fund naminista vanoona nezveICT Honorable Super Mandiwanzira. Vaiti izvo chichapa mukana kune vechidiki vane ruzivo rweICT uye vari kugadzira masolutions atingati ari kuuya through ICT kuti vakwanise kubatsirikana kuburikidza nemari iyi.
Tinotenda avo vanga vari mukoma sungano chisina vanoshanda nesangano Youth Council of Zimbabwe. Aiwa watereri, nguwa ndo yaita shanje. Tosangana zvekare mangwana. Ndini Chioneso Jani.
Aiwa tinotenda zvikuru chioniso vateereri musakanganwa kuchirongwa cheWomen's Roundtable na8:30 p.m. apo tiri kutarisana nezvekudzoka kumusha kwemamwe madzimai ainge achibatwa senhapwa kuKuwait nevamwe vasiri kuzivikanwa kwavari munyika iyoyo. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318. Anokuoneka ine mufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai mina, ndimi yake Mwakalele.